Magambo funga kuti ndo fainini Loka mini magandishora imini Ancha zive kuti mboda zvipi Ancha fando pa muchata ipeza uwe Parigo wakambo sama kuda kumpeza uwe Onde ungo Satarara satarara Vakarara ndichijanda Dakarara vachifara Kuzungu muka vachida ukuwa zanda zanda Nchimuka, nchimuka Samuona zvinotonzi wakaganza Havana ganda kumezo wanipaya vamwe vakaseka area yake manza Saka anchasie vanodei Ndekuti zvakashata pamusoro pangu vakazadza Saka mamero murise Mwana waishu mai andina kana kumbo chanza Nchimuka, nchimuka Ndekuti ndinova nchimuka Nchimuka, nchimuka Ndekuti ndinova nchimuka Nchimuka, nchimuka Ndekuti ndinova nchimuka Nchimuka, nchimuka, ndekuti ndinova nchimuka Makati ndo fainini, ndopa mini Magambo funga kuti ndo fainini, loka mini Makandishora imini, ancha zile kuti mboda zvipi Satarara, satarara, vakarara ndichijanda Dakarara vachifara
Chimuka, 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 chim